Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu Baba Aguti.
Vakaumba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti SAYOJA, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro.
Tinoramba tichiti aisafanira kutongosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi vane mukurumbira mukuru uye vakavamba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti SAYOJA, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya murunyararo nezuro chitatu manheru. Mufundisi Guti vakasvitsa zana remakore mumwedzi wachivabvu kana kuti Mei gore rino. Kushaya kwaArchbishop Guti kwakaziviswa nasachigaro wekereke iyi mufundisi Joseph Guti. Tabata umwe wevafundisi vakasimudzirwa naArchbishop Guti, Reverend Dr. David Simango, kuti tunzve maonero avo.
Mangwanani Baba Wande nehama dzose dzeStudio 7. Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu Baba Aguti.
Dr. David Simango, kune avo vanga vasingazivi Archbishop Guti, mungavaudza kuti Archbishop ava vanga vari munhu wakadini?
Baba Guti vanga vari munhu anenge akatifukidzira tose pamwe chete noupenyu hwavo, saka kuenda kwavo kwatisiya tiri pamhene pachena. Murume wanga ane rudo rukuru kwazvo kuvanhu vose, murume akatidzidzisa zvakanaka zvaMwari. Kana ndiri seni ndakatanga kuvaziva ndichiri kuma teen ages kana kuti ndichiri teenager, vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakanaka. Vakapinda mba mangu nemhuri yangu vakandinamatira kuti Mwari andiropafadze ndive nevana. Ini nomudzimai wangu takanga tagara makore matatu tisina vana, asi nokuda kwomunamato wavo Mwari akavanzwa. Mwari akatiropafadza akatipa vana vatanhatu. Nhasi tine mhuri yakakura, tine magrandchildren anokwana 13 nokuda kwaMwari waBaba Guti. Ndibaba vedu chaivo. Tinourombo zvikuru kwazvo kuhama dzose dzakabatsirwa navo, dziri kuvarangarira nokuchema kukuru panguva ino yakadai. Ndatenda zvikuru Baba Wande. Mwari akomborere, Mwari anyaradze mhuri yose, amai Guti nehama dzose nevana vose vanyaradzwe nenyasha dzaMwari. Ndatenda hangu.
Avo vanga vari mufundisi Dr. David Simango vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuti vatonge vachibva kumba pamusoro pemhosva yavari kupomerwa. Muzvare Chaburumunda akasungwa pamwe chete nevamwe vadzidzi vashanu vachiri muusungwa. vose vari kupomerwa mhosva yokunyora nyora madziro ezvivakwa zvehurumende nezvimwe zvine mukurumbira muHarare vachikurudzira kuti nhengo yetriple C vajobsikala vaburitswe muusungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Chitwe chitaitambira nemufaro mukuru tichitarisa kuti mwana sikana uye ndiye anga ari kwake ega tichitarisa pakusungwa kwavakaitwa vakomana vangu vari kuHarare Remand Prison vari 5 iye anga ari 1 ari kuChikurubhi Maximum Prison. Nokudaro tiri kupembera uye tiri kufara, asi tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi muparo wemhosva.
Munotarisira here kuti achazotongwa achiwanikwa asina mhosva kana achinge apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudai?
Ipapo hatina kana chimwe chatinotarisira kunze kwekuti mhosva yaari kupomerwa inge ichinobviswa kudare, nekuti haana kubvira akambopara mhosva iyi yaari kupomedzerwa, haazi mupari wemhosva. Nokudaro tiri kutarisira kuti nekuchimbidza matare aite basa rawo, amubvise panyaya arege kuramba achienda kumatare achipedza mari yevabereki.
Ko vamwe vashanu ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare riini vamuguti?
Pari zvino hapasati pane zuva rari tsvikiti ratiri kutarisira kuti vange vachinomira mudare pamberi pemutongi wedzimhosva. Asi tichine tarisiro yekuti vhiki rino risati rapera vanenge vapinda pamberi pedare vachikwanisa kunge vachitongwa.
Tichiona kuti vaane mazuva akati kuti vari muusungwa, zvii zvavarasikirwa nazvo zvingadai zviri zvakananga nedzidzo yavo?
Chekutanga jeri pachezvaro rinotongorwadza. Pari zvino vave nemazuva anopfuura 40 vari mukati meturongo. Chechipiri vakatadza kunyora bvunzo dzavo pavakanga vari mukati meturongo. Vamwe vavo vakagara vakanyora bvunzo ivo akatotadza kuwana mukana uyu, zvichireva kuti pavachabuda mukati meturongo vari kufanira kunge vachinodzokorodza pavakange vari vachisimudzira vachienda ipapo. Zvino zvinhu zvinodzosera kumashure zvakanyanyisa. Tichitarisa nekunetsa kuri kuita zvinhu mukati meZimbabwe, vabereki vari kunonga svosve nemuromo, vari kutambudzika vachisimudza mari yekuti vana vaende kuchikoro, onobhadhara mari mwana oregedza kunyora bvunzo dzake, zvichireva kuti vakuita nguva yakawanda vari payunivhesiti. Zvinove zvinhu zvinorwadza chaizvo.
Imhosva ipi yakavasungisa?
Mhosva yavari kupomerwa nematare ndeyekuti vakanyora midhuri yakasiyana siyana muguta reHarare, kusanganisira Karigamombe Building, High Court neRunare House nedzimwe dzakasiyana siyana, Constitutional Court kuti hashtag free job scala, zvekuti vasikala vaburitswe muusungwa.
Imhosva yamunoona semhosva yakadii?
Chinotirwadza isu sevanomirira vadzidzi, tine kutsutsumwa mumwoyo medu, nekuti nyaya yemamirira yakaita iri kuratidza kuti vakuita yezvematongerwo enyika, nekuti havana mhosva yavakapara. Imhosva yavari kupomedzerwa nevasori vanoshanda nehurumende. Imhosva yavasina kubvira vakambopara, vadzidzi vepachikoro vakangobatwawo vakapuhwa nyaya yavasingatozivi nezvayo.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti vari parunhare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revachuchusi reNational Prosecuting Authority rinoti riri kuenda kumatare zvakare kunoratidza kunyunyuta kwaro pamusoro pekuwanikwa vasina mhosva kwenhengo dzetriple C muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri. Dare reHigh Court rakatonga kuti vaviri ava havana mhosva yekunyepa pamusoro pezvavanoti zvakaitwa kwavari nevanofungidzirwa kuti vasori. Vachuchisi veNational Prosecuting Authority vanoda kuti umwe jaji atonge nyaya iyi. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona senge nyaya iyi yakaigwa inyaya yeku yatingati persecution, yokupesekitana politically, kuzitoza kuti vasikana ava waka batwa sisizvo vakatochwa ni vaka waka bata ende inyaya yakazobuda mumatare edzimosva dziri nyaya dzokungotiwo sezvo vanga varipota nyaya idzi vanga vachazosungirwa izvozvo pati semagweta dora senge inyaya yakasina kutofa mugara yatoenda kumatare edzimosva endi kuwanikwa kwa vasina mhosva it was long overdue and the kutambo zwa kwao kwaonga chiswa wa chiswa matara wa chiswa at least kwa pera izi but no ima kuti mtemo usha zotele zero kuti wawane u compensation nukupura kwa kaitamo ni persecution ya kaitu
National Prosecuting Authority inoti vano da kujokera kumatare kana kuti appeal pamusoro penyaya iyi ndiro gwara rinotorwa here kana paitika zvinhu zvakaita seizvi
ya kuapila kuripo in terms of masipabu laws yokuti prosecutor kana asingawiriranewo nedecision yaitawo magistrate anokwanisa kushandisa yatingati masections arimo criminal procedure and evidence act kuti aite izvozvozvo izvi angofananawo nemaapiriro anongoitwawo kana abatwawo nemhosva asina kuapilawo kwahigh court but iprocedure isinganyanyoshandiswa steric nemaprosecutor because kana magistrate atopawo mutongo especially kana abata munhu asina mhosva anenge aongorora yatingati evidence inenge iripo and evidence inenge kaiswa nedare inenge kaiswa nemaprosecutor inenge yaonekwa kuti haina kusvika patingati palevel yokuti munhu abatwe nemhosva saka zvinhu zvinoshamisa kana tichiona kuti prosecutor ari kuapira nyaya inenge yaonekwawo namagistrate ari kumamagistrate kosewo kuti iyi nyaya vamaunza iyi haina basa saka tingati kutanda nyadzi nekuti tinoziva kuti nyaya iyi yakaonekwa ichitorwa zvekare nemanewspaper kana kuti nemainternational analysts vachitadza kuti nyaya yokutochwa kwakaitwa vana Juana Mamombe nemamu wake yanga isina kumira zvakanaka ende yanga isingapi chingiro chakanaka kuhurumende saka uku ndona senge kungovharavhara kwavari kuita kuti vasaoneko vachiita senge pasina zvavari kuita
vaviri ava vanokwanisawo here kuenda kumatare edzimosva vachinomhangarira hurumende nevanhu vakambovapamba pamusoro pezvakaitika zvesezvi
hongu kubatwa kwawakaitwa yatingati tocha itocha yatingati pamuchita samutemo wepasi rese is a crime yatingati customary international law inorecognize is a crime against humanity saka mitemo yedu zvekare inotadzawo futi kuti munhu anokwanisa kuendawo kumatare edzimosva especially kuhigh court depending nekuti mari yavari kuclaima imari vachiclaimawo atingati madamages akakonzereswa nehurumende kana kuti vanhu vakavapamba includingwo mapurisa zvekare
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunhare kutectus nestudio 7 vamwe vakuru mubato riri kutonga musouth africa reafrican national congress vanoti vanoda kuti mitemo inotambira vabva kure musouth africa ipindudzwe izvo zvinotevera mutongo wakapiwa nedare rehigh court wakarambidza kudzingwa kubva musouth africa kwezvizvarwa zvezimbabwe mushure mekupera kwemagwaro avo ezimbabwe exemption permits tabata gweta varizvemukuru wesangano rezimbabwe exiles forum advocate Gabriel Shumba kuti tinzwe maonero avo
chikuru ndochokungoziva kuti hakuna munhu kana nyika inogara yoga pasi rino izvozvo ndo zvinorashika vanhu kana vachitaura zvokuti hatichirambidzai kudlidzana kana kufambidzana kwavanhu vachiuya kune dzimwe nyika nokuti nyangwe tikatarira iyo South Africa chaiyo nguva yeapartheid vaiva mune dzimwe nyika munana Swaziland munana Zimbabwe munana Tanzania asi nenguva yatiri kurarama uko zvino hazvikoni kuti ungangoti wakurambidza dzimwe nyika kana kuti zvagwa zvedzimwe nyika kushanyira nyika yako nokuti zvinosiyana zvavanofambira vamwe vanofambira kuodzidza asi vanenge vachibhadhara mayunivhesiti zvavanenge vauya kana zvikoro zvavanenge vauya. Vamwe vachifambirawo kuowanana wanano chaiyo yakangogara iripo kubva kare nakare tisati tava nemabhodha akaisiwa navarungu. Zvinhu zvakasiyana siyana, vamwe vanouya kuinvesta kuisa mari dzavo munyika menyu kuti zvibudirire. Saka zvinorashika kana tava kungotarira pakuti tiri kugwisana nezvizvagwa zveZimbabwe zviri paya Zimbabwe Exemption Permit. Kukonewa kunyatsoona zviri mberi, nokuti tichitaura kudai izvezvi, maSouth African mazhinji akazara munana New Zealand, Australia, UK nekunana United States. Saka hazvisi zvokungotarira maZimbabwe nechete. Saka nyangwe tikatarira even mitemo yeSouth Africa, imwe yacho yakatooma kudarika dzimwe nyika pakufambidzana kwavanhu. Saka hazvisi zvinhu zvatingangoramba tichiti tava kudzokera shure tichiti pakaitiwa kukanganisa kuti pavhugwe imwe mitemo yeimmigration. Aiwa, chinofanira kutarigwa ndechokuti togadzirisa sei kuti vanhu vave munyika yeSouth Africa kana kuti vave munyika yeUK zviri pamutemo vachiitawo zvinenge zvichidiwa kana kuti kuita matanho anenge achidiwa kuti vavepo zviri pamutemo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti kanzuru yeguta reBulawayo iri kuramba mashoko ekuti iri kuronga kuparadza mapurisa eguta iri kuti kanzuru ishandise makambani akazvimirira senzira yokudzikisa mari inoshandiswa nekanzuru. MuNewZimbabwe.com bato rezanPF rinoti mupfumi mukuru pasi pose vaElon Musk vanoti vanoda kuchera lithium muZimbabwe. Mutauriri wezanPF vaChristopher Mchangwa vanoti hurukuro pakati pehurumende navaMusk dziri kuenderera mberi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndechekuti unonzwa vana Mutsvangu achiti hatipindire mune zvematare zvematare zvinomirira zvematare vaizvitaura ipapo nana Job Skala apa nezvevana muzvare Mamombe naChimbiri vakutanga kutaura kuti vada kuapila kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Vadanda kuhaikoti kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Sei hurumende yada kupindura matare? Ivo matare akakiriya kuti hapana nyaya. Ivo vana Mutsvangu vakuti vada kupindira kuti vada ku kwapila kuti nyaya iyo sei ivo vaimbotaura kuti hatipindiri zvematare. Kana takubvunza pana Job Skala havana vakawa zvichapera zvazvo.
Awo ndiwo majaji zvewa ari muno muSouth Africa, kwete kwedu anopiwa directive naMnangagwa kuti vharirai vana Job Skala. Idai imwe makadzidzira basa, tarirai anonzi majaji awo. Sando dzenyu majaji emuSouth Africa, sando dzenyu. Kwete zvekwedu uko kuZimbabwe kuita sekuti vanhu vasina enda kuchikoro munongogwatakara sima nokugwa nezvokusunga vana Job Skala nokuuraya vanhu nokuita umbavha. Hoyo zvechifu wako Mnangagwa watatanidziwa kuratidza kuti vanhu havachadi vanhu havachadi vananyara nezanu iyi zvaobuda pachena munhu wanyara nezanu PF.
Ndinoda kuti ndibatsire vanhu vanotsigira mapati. Chokutanga ndechokuda izvi, kana tichitsigira mapati tichipinda machechi, ngatisaenda tichindoita zvechechi mapati. Zvinhu izvozvo zvinogona kutiurayisa. Uyezve chimwe chinhu chandinoda kuti ndibatsire vanhu ndechekudai, munhu kana achinamata haurambi dzokuinde kupati yaunoda. Asi zvimwe zvacho ngatizive kuti zvinourayisa, ngatiteerere muprofita wayo akati. taura kuti vese varikuita zvematongerwo enyika nechiparidzo shoko ramwari makereke nemisangano muchazoona shamudza muchapiwa tarisai zviri kuitika munyika yezimbabwe kuti chii chikonzero chii hevo vatendi vaakupere kufa dambudziko nderei usaenda wakapfeke mbatya dzechechi kumisangano enda uri munhu unoita zvomusangano hazvina mbizi
ini ndiri kutaura pamusoro pevanhu vezanu pf vari kufundisira mapepiro ecpc ndoo maelection acho iriwayo kuti vanhu vanozopotera zanu pf tisingachaidi 43 years havadiwo chakanaka here vanhu ngatichinje hurumende zvinakire tose tisati isu tichidya tiri mumahofisi ezanu pf toti munhu wese ari kudya vamwe achitambura taakuda kuisa mukomana kuti asunungure zimbabwe ive nehuchi nemukaka inakire munhu wese kwete kunakira vanhu vashoma munyika saka kune chipinge ese kwaita dambudziko iroro vacc vangada kuita misangano yavo vezanu pf vanoya achishaishira saka tinokumbira kuti vatsigiri vezanu pf vatoisa zvemusangano wavo vatsigire cc umwe namwe unoziva kwaanonamata wechechi gaidi asarudza chechi yatinoda umwe namwe ngaanamate wekuzanu unamate kuzanu kucc voita zvekucc vangada kuzoramba achidaro machi hatizivi kwatiita zvitsana
ndimakadiko vano mukoma tanonoka vandii nevamwe vose asi ndaida kungokomenda hangu pana mai avo vaistavile avo de wavo vari kutaura zvokuti dai vanhu varega kufotera vakadzi dai vambomira kufotera mapato ezvematongero enyika this is not the right time yekuti vawanikwa vachitaura mashoko avari kutaura please imbopai vanhu chance tichinje zvinhu zviripo hurumende iripo ibvi nekuti hamungahuvi neorganization yenyu after 43 years zanu pf iripa ichitonga kutanga kuti vanhu ngavachirega ngavachisabotaja maelection nasa saka ngavambomira mbichana then timbotanga tabvisa zvinhu hurumende iripo zanu pf vachazouya neorganization yavo teererwa pamberi apari pari zvino please regai vanhu vambotanga vavhota hamusi kuona kutamburiko kuita vanhu here mboregai vanhu vavhote pari zvino tokukumbirai tatenda
hallo pastudio 7 ndeitwa King Mafuse ndepafalvater South Africa ndichiti mashoko angu kustudio 7 ngekudai ndinokumbira kuti president Nelson Chamisa vaende kunzvimbo dzese dzinenge dzichiitwa mhirizhonga vichipa rutsigiro kuvanhu vavo kuti varege kutya vanhu vakavhundusirwa vakashaya munhu unovasimbisa vanobva vatotya zvachose saka kunofanirwa kuti kwese kunoitwa mhirizhonga kufambirwe ndo nzvimbo dzavanofanirwa kutanga kufamba kana kuti kunyanya kufamba dziri kuita mhirizhonga kuti vanhu ivavo varege kunyanya kutya vazive kuti takatsigirwa saka vakangovhundusirwa vega zvongoti zizi zvakadaro vanodzokera kumashure saka kuti varambe vakashinga kunge president vaendako ndatenda
ndini shumba ndiripagara papumadanga papamukondo ndikuda kuti mundishitsiro shuveri kune zanu pf vanopromisa vanhu sei kuti mukativhotera tozokuitira zvakati handii ndo vari mupawa ngavabva vangoita mungoramba muchingoti pese panoitwa maerecheni mukativhotera tozokuitira zvakati mukazvivhotera tozokuitira zvakati asi musingazviiti haiwa manje vana ite zimbabwe tapepuka izvi zvamuri kuita kana kumurambidza Chamisa tamaherema marare muri kutamba nenguva ingadai akatoregera tomuvhotera zvakadaro cheta timuregere munganyeperwe nezano kunzi tozokuitira chakati makura maachemberi mune vazukuru nevana nezvese hativhotere chenji kuitira vazukuru vedu mangwana nevana vedu zvisanu ngatisiyanei nazvo zvekunyeperwa izvi 45 years chingonyeperwa kunzi mukativhotera tikuitire chakati mukativhotere tikuitire chakati apa nyika iri kungofa hativhotere mukomana apinde timboona kuti handitasei kana atadzwa mukomana tomurova bhutsu totsvaga mumwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakatura mashoko avo kunyika ezuva remhemberero rekuzvitonga kuzere kana kuti 4th of july gore rino vakayeuchidza veruzhinji kuti denda recovid-19 harisati rapera vachiti vanhu varambe vakangwarira uye vachibayiwa nhomba vakabata onyaya dzekurawa kwevanhu nefuti nekuda kwemitemo inobvumidza veruzhinji kuti vagare nefuti. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo kuti tinzwe maonero avo.
Tinoziva kuti tapinda musili season yeelection campaign now, so mashoko anotaurwa neany leader ari kucontesta maelections muna 2024 inenge yatova platform yekucampaignawo.
Zvamunganongedzera muchidimbu kuti ndakabata ichi nechichi pane zvavakataura ndezvipi?
VaBidenwo vanga vachizvikukudza nezvavakaita performance yeeconomy, vachizvikompeya nekutadza kwakaita administration yaTrump kuhandla COVID-19, vachitaura kuti nemaRepublicans ari kuomesa musoro kuCongress kuti vaite mutemo wekucontrola, wekuita gun control, because tiri kuona gun violence ichiramba ichingokwira muAmerica because of malaws anovhumira even vanhu vane mamental issues kuti vakwanise kutenga maguns vanozopedzisira vakushandisa kuuraya mainnocent citizens.
Mm-hmm. Muchiona zvavakataura izvi, zvinopawo chimiro chekuti kuenda mberi kweAmerica kwakamira sei?
Zvinoratidza kuti America iri divided. To be honest with you, iri divided not just kuCongress but even in Main Street. Vanhu maRepublicans akatoshingirira kumeka show kuti vanopikisa zvese zvinoitiwa nemaDemocrats. MaDemocrats right now ndiyo ari mupower muwhite house nemusenate, and havana power muhouse of representatives patinoona maRepublicans achileader even though margin yavo iri diki, but ndo vane speakership, ndo vanokwanisa kupusha mamalaws, and tiri kuona even Supreme Court yemuno muAmerica iri divided because maRepublicans mamacho akapointwa naTrump ndo vari muSupreme Court. Tiri kuona madecisions ari kuitiwa anoaffecta zvinhu zvakawanda zvichifavor the right wing Republican Party, like is what corners PTK even.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vari parunhare kuVirginia naEvans Zininga weStudio 7.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. The moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more.
It can't. Sezvo nguva yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Wakaomba kereke ya Zimbabwe Assemblies of God Africa kana ujizayoja Archbishop Ezekiel Guti wakashaya nezuro maniru. Mutidziwe pa University of Zimbabwe Mshare Gamchirai Chaburumunda nezuro wakapiwa mkana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tashika kumagume chorongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.